music. Oh lad, tine kanyaya kari kundinetsa. Asika no datiri kwetuteka. Rekendi tsikise voice ndikashetera zvingaswere zvazara poteka. Ndombofunga kuti taindafa ndotsoka yakuti du. Tume ndini ndiri pa next pamara kafa. Inyaye mujolo ndoya kaita ndikutanga zvinodhaka. Ndaita kungopotsa moyo kana umboziva neutano uri kudhakwa. Zvino zvandako tora matraksi, tora matraksi, tora matraksi kuti ndipete stress. Handiri kuti ndipete stress. Kusaziva mama ndiri kutova pa stress. Sipana rakanyorwa kumberi kwangu. Taona rakandishiya kuka. Ndaenda kune anonditengesera chandishamisa haana kusha. Feel like ndiri kutsomwa. Feel like ndiri zvipande. Feel like ndiri mupombi. Feel like ndiri muchipi. Feel like nyika yakukuma. Feel like satana gurula. Feel like ndiri kuenda. Feel like ndiri kutsoka. Feel like zvaramba ndaronga. Feel like zvabvuma ndaromba. Feel like hanchina future. Feel like pakuda fish. Zvakuda mitenzi. Tiri tega tikunde. Tira yacho hatipude. Zvakuda mitenzi. Tiri tega tikunde. Rwendo racho hatisvike. Varombo vona mata vapfumi. Kana usina mari haulumi. Makaona shama. Shama kufamba kashama. Kuchengeta umandara zvomakisa. Varume vamwe vavo vakukisa. Zvazara kwese. Hanzi zviri kupisa. Zvakutoda mitenzi. Tiri tega tikunde. Tira yacho hatipude. Zvakutoda mitenzi. Tiri tega tikunde. Rwendo racho hatisvike.
Forever, forever, amen.